mutauriri wemutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai uye variwo mutauriri wedare remakurukota ehurumende yeparutivi yebato iri vaLuke Tamborinyoka vaudza Studio 7 mushure memusangano uyu kuti Shadow Cabinet yavo yaratidza kushushikana zvikuru neurongwa hweReserve Bank of Zimbabwe hwekuda kuunza mabond notes aya.
Chaitika ndechekuti President Tsvangirai vadedzera musangano weemergency weShadow Cabinet meeting kuti utaure nenyaya yemasichike emari arida kuprintwa nehurumende anotidzorera zvakare kune zvakamboitika mugore ra2008. Musangano wadedzerwa kudaro vasangana nhasi maShadow Cabinet ministers eMDC kwemaawa anokwana matatu vachitaura nenyaya yemaimplications kana zvatingati zvingaitike kuvanhu nekunyika kana mari iyoyo ichinge yaprintwa tiri kuti mabond notes ari kunzi nehurumende mabond notes. Maitwa mapresentations akadzama chaizvo ane dhiteo rakawanda nenyaya inonyatsoratidza kuti mhezha rida kutorwa nehurumende inoafekta ikonomi yedu sei, inoafekta maordinary Zimbabwen sei. Chaitika ndechekuti Shadow Cabinet aratidza kushungurudzika nekuti hurumende ndokwayafunga kuendesa nyika.
VaTamborinyoka vati urongwa hwekuunza mabond notes aya hune chekuita nezvematongerwo enyika, vachiti iyi inzira yehurumende yeZANU-PF yekuda kudhinda mari kuti ibhadhare vashandi vayo mari dzemihoro nezvimwe zvakadaro, sezvo vachiti homwe yehurumende yakaboka.
Ine chekuita nezvematongerwo enyika nekuti hurumende haina mari. Nekuti hurumende haina mari zviri pachena kuti hurumende mwedzi unouya kana unowatiri zvakachiratidza pachena kuti hurumende yanga isingakwanisi kubhadhara macivil servants. Tinoona danho iri ranga richikonzerwa nekuti ndosaka vanga vasvika kuma $20 pamari yavanoda kuprinta. Iri kukonzerwa nekuti hurumende irida kutoshandisa mari iyoyi kuti iprinte masararis emacivil servants. Zviri pachena kuti inyaya yematongerwo enyika nekuti hurumende yaomerwa, hurumende haina mari.
Asi gavhuna webhanga reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangunjwa vaudza Studio 7 parunhare kuti bhanga ravo haripinzi nyaya dzezvematongerwo enyika mukuita basa raro. VaMangunjwa vati urongwa hwavo hwokuunza mabond notes ndehwekuedza kugadzirisa nyaya yekushayikwa kwemari mumabhanga kuri kuita kuti veruzhinji vashaye mari yekushandisa zuva nezuva. Mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo vati titumire mibvunzo asi pataenda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pamusoro penyaya iyi. Zvichakadai, vaTamborinyoka vati musangano waitwa neShadow Cabinet wabvumirana kuti pashevedzwe musangano wekomiti yebato ravo nechimbi chimbi yeNational Executive kuti izeye gwara richatorwa nebato ravo panyaya iyi, sezvo vachiti nyaya iyi ine chekuita nezvematongerwo enyika.
And organ yemusangano chete inokwanisa kutaura kuti danho ratingatore politically nderipi iNational Executive, iyoyo ndeyadenzerwa zvechimbi chimbi navatsvangirai ichasangana musi weChina.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaDavid Masunda vanoti havaone hurumende yeZANU-PF ichidzokera kumashure panyaya iyi.
Kuona kwangu inini handifunge kuti vangadzokere shure panyaya iyoyi nekuti zvinhu zvakatotaurwa nemukuru mukuru webhanga reZimbabwe, Reserve Bank of Zimbabwe, vaDr Mangunjwa. Havangangotaura zvinhu izvozvo vasati vataura nevamwe vavo mugovernment nemumahofisi avo. Saka ndofunga vakatonyatsodzeya nyaya iyi vakaona kuti ndochete zvingakwanise kuti mari iwanikwe nekushekwa kuri kuitwa mari muZimbabwe nguva inei, kuti vanhu vari kuti vakaenda kumabhanga vanosvikoshaya mari dzavo.
Zvichakadai, vaTamborinyoka vati bato ravo riri kuda kuti nyika irambe ichishandisa mari yekunze kudzamara upfumi hwenyika hwasimukira, nyika yave kukwanisa kutengeserawo dzimwe nyika kuti iwane mari yekunze. Vati pari zvino upfumi hwenyika huri mumadhaka zvekuti zviri kuitwa nebhanga guru renyika zvekuunza mabond notes aya kuedza kudzosa dhora remuZimbabwe nerweseri, zvavanoti zvinogona kupinza nyika muna Taisireva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.